Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maneru akanaka vatereri tinosangana zvekare maneru anasi uri musi wechishanu kukadzi 1 2019. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Nzvimbo dzakawanda dzinosara dzakachena nhasi muchirongwa cheNational Clean Up Campaign, icho chapindwawo nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Vanhu vafa mushure mokurohwa nemapurisa nemasoja unosvika pavanhu gumi nevashanu zvichitevera kushaya kwemumwe murume kuparire Nyatwa Hospital nhasi.
Hamuchisina kuremekedzwa kwemitemo muZimbabwe, kodzero dzanyanya kutyorwa zvinotyisa panguva diki diki, zvichibva pakuti zveupfumi hazvisi kuvandudzika, hazvisi kumuka zvakanaka, vanhu vari kutambudzika.
Nyanzvi dzezvematongerwo enyika pamwe nenyaya dzeupfumi dzinoti kusaremekedzwa kwemitemo, uori uye kutadza kufambiswa kwemari dzenyika nemazvo zvimwe zvezvinhu zviri kukonzera kuti Zimbabwe ipinde parumananzombe pairi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nzvimbo dzakawanda dzasara dzakachena nhasi mushure mekunge mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, makurukota avo, nhengo dzeparamende nevemabhizimisi vabatana neveruzhinji mukuchenesa nzvimbo dzavanoshandira nekugara pasi pechirongwa cheNational Clean Up Campaign, icho chakaparurwa mwedzi mitatu yapfuura. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
VaMnangagwa vafumira kuchipatara cheparire Nyatwa nemakurukota avo vakabatsira kutsvaira nzvimbo dzine tsvina pachipatara ichi. Vachitaura vapedza kuchenesa pachipatara ichi, VaMnangagwa vati chirongwa ichi chiri kufarirwa uye chakanaka chose sezvo chichiita kuti vanhu vave neutano hwakanaka. Vati vakaparura zuva iri senzira yekuyeuchidza vanhu kuti ndizvo zvavanofanira kugara vachiita zuva nezuva.
Kufunga kwangu ndokokuti tikangova nemweya iwoyu tese uye kana tichita utano munzvimbo dzatigere, mweya yesvina, mweya yekuvengana mukati medu inoita mishoma, nokuti kuchena kunoita kuti mweya wako udini uchene.
VaMnangagwa vatiwo vanhu vanofanira kusiyana nemweya wokurasa marara pese pese uye vanofanira kudzidza kubva kunyika dzakaita seRwanda, uko kusisabvumidzwe vanhu kupfurira dzimba neuswa kana kufamba vanhu vasina kupfeka shangu.
Saka huwani munhu muRwanda anofamba netsoka unosungwa, unosungirwa kufamba wakapfeka shangu. Hamhero tichasvika ikoko here? Zvinhu zvakanaka futi izvozvo izvo.
Gurukota rezvemutambo Muzvare Kest Coventry nevashandi vemubazi ravo vatanga kutsvaira muna Simon Muzenda Street vakazopedzisera muAfrica Unity Square, umo vatsvaira pamwe nevashandi veMikus Hotel neTM Supermarket. Vatiwo veruzhinji vashamisika kuvaona vari mumugwagwa vachitsvaira, uye vanhu vanofanira kugara vachichenesa nzvimbo dzavanogara. Vashandi vekambani yeZimbabwe Newspapers vapindawo mumigwagwa yakapoteredza muzinda wekambani iyi, uye kambani iyi yakatengawo mabhini ikaisa mumigwagwa iyi kuitira kuti vanhu varasire marara. Mutauriri weZim Papers Muzvare Beatrice Tonodzai vaudza Studio 7 kuti tsvina yanyanya munharaunda yavanoshandira, ndosaka vaona zvakakodzera kubatana nehurumende mukuchenesa guta nenyika.
Se ma business tingoona zvichikodzera kuti isusu tionawo zvatingaite kuti tigadzirise nekuchengetedza chinharaunda dzedu. Ndofunga takatozviona isusu kuti tikasabatana nehurumende, tikasabatana nemakanzuru, hazvisi kunyatsochengeteka zvinhu zvacho. Tikatarisa makore apfuura ekutasa guta rahara nezvaranga rakaita tichikura nezvaraita iye zvino izvi kutaridzika kwacho kwasiyana. Ndosaka isusu taona zvakakodzera kuti sevanhu vari kushandira pakati kati peguta raHarare timbotenderera muguta rino raHarare racho tichiita sei, tichirasa, tichinhonga marara, tichitsvaira.
Vatiwo vashandi vekambani kumahofisi ayo ari mumatunhu ese munyika vapindawo muchirongwa cheNational Cleanup Campaign nhasi. Meya veHarare vaHebert Gomba, makanzura eguta nevashandi vekanzuro vatsvairawo nekunhonga marara mumisha yakasiyana siyana muHarare. Vachitaura neStudio 7 mushure mokutsvaira marara nevashandi veOK Machipisa panzvimbo yemabhizimisi yemachipisa muHighfields, vaGomba vati vafara nekubuda kwaita vanhu nhasi vachiti guta ratombochenawo nhasi. Vati kunyange hazvo basa rekuchenesa guta richida kuti vanhu vaite mushandira pamwe, kanzuro yavo iri kuedza pese painogona napo kuitira kuti guta rigare rakachena.
Dambudziko retsvina rakakura, asiwo mainterventions ari kuitwa nekanzuro akakurawo zvakare. Munonzwisisa kuti town clerk neni takaenda kunoita meeting na reserve bank governor tikakurukura nyaya yekubatsirwa kuti tinge tichiwana foreign currency yekutenga maassets akawanda ekugadzirisa problem yetsvina. Saka izvozvo tiri mushishi yekuti tiunze dzimwe dzemota nezvimwe zvatingashandisa zvokuti tinge tichigadzirisa, nekuti dambudziko iri rinofanirwa kurwiswa. Rinofanirwa kurwiswa pamunhu, pamba, pamakambani, munyika, kuti zvinhu zvinge zvichifamba zvakanaka.
Vamunangagwa vakaparura zuva iri iro rinocherechedzwa chishanu chekutanga mwedzi wega wega senzira yekuti vanhu vagare vakachenesa nzvimbo dzavanogara pamwe nekuti vave neutano hwakanaka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Sangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights rinoti uwandu hwevanhu vashaya pachipomerwa mauto nemapurisa mhosva yekuvapfura kana kuvaita kafiramberi hwasvika pagumi nevashanu. Izvi zvinotevera kushaya nhasi mangwanani kwavanowa Sahumbe, avo vange vave nemakore makumi maviri nemapfumbamwe okuberekwa. Vanonzi vakarohwa zvakaipisisa nemauto paZimunya Township kuManicaland vakamboendeswa kuMtare General Hospital vasati vaendeswa kuBarire Nyatwa uko vazoshaya vachida kugezwa itsvo dzakakuvara mushure mokurohwa kwavakaitwa. Mufi anonzi Asiya mudzimai nevana vaviri. Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba sezvo vanzi vange vabuda muhofisi mavo. Nzvimbo zhinji dzinonzi dzaberekera ingwe sezvo mauto nemapurisa ari kupinda mudzimba dzevanhu achivazvindikita mushure mokuratidzira kwakasimba kwakaitwa nevanhu vachiti havasi kufara nekukwira kwemutenge wepetro nedhiziri. Blessing Zulu weStudio 7 abata mumwe chiremba akabatsira vaSahumbe uye ari nhengo yeZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr. Milton Marowa, kuti tinzwe zvaitika.
Tine urombo zvikuru tane mumwe wepatient yanga tiri kubatsira anova iye anoti akarohwa nemasoja oro anonga vakapfeka uniform yemasoja musi wa22 kwaMutare. Akarohwa iye nevamwe vanhu vaviri bat iye ndiye akarohwa zvakaipisisa. Anga akadhimitwa kwaMutare mazuva ese kubva musi wa22 kusvika nezuro, but nenyaya yekurohwa kwanga akaita anga akakuvadzwa nyama zvakanyanyisa zvekuti zvakabva zvakanganisa even neitsvo dzake. Pane zvimwe zvinhu zvinoririswa nenyama dzinenge dzakakuvadzwa dzinopinda muropa dzozoenda kuitsvo dzinokanganisa itsvo, saka itsvo dzake dzakadzisashandi. Saka nezuro anga atransferwa kuti aende kuBarire Nyatwa kuti anoitwa inonzi dialysis yekusuka itsvo kuti dzikwanise kutanga kushanda zvakanaka. But zvisinei unfortunately abva atisiya nhasi mangwanani maaround 5 AM kuBarire Nyatwa.
Saka tichitarisa kurwara kwaanga akuita uku nekurohwa kwaanga aitwa, haana kunonoka here kuti aende kunoedza kugezwa itsvo idzi kana kuti paitwe dialysis?
atingati yena kanonoka nekuti aenda kuchipatara nguva iripo angari kuonekwa zvakanaka nemachiremba ekwamutare asi kurohwa kwanga akaitwa nekuti dialysis haiitwe munhu isvo tisati dzafa tinotozomira kuti kana tichinge dzazofa ndopa anokwanisa kuitwa dialysis but maroverwo aanga akaitwa nekukuvara kwanga akaita zvanga zvakati nyanyei saka even though machiremba nevamwewo vose vanoshanda muchipatara vakaedza zvavaikwanisa kuita zvakanga zvisingakwanisiki nekuti urwere hwake hwanga hwakati nyanyei nenyaya yekuti anga akarohwa zvakanyanyisa
chiremba pane zvamurikunzwawo uwandu hwevanhu vashaya kusvika pari zvino hwasvika pavangani pane vari kupomera mapurisa nemauto mhosva yekuvarova
isu tiri kuziva vatikaverifya vanosvika ivo 15 hatitozivawo kana mamwe maorganization anevamwe vatinoziva asise boka redu tiri kuona vari 15
zvinosanganisa uyo ashaya here
tichisanganisira ashaya nhasi
Nengo yeZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr. Milton Maroa, vachitaura na Blessing Zulu West Studio 7, vari parunare muHarare. Sangano rinorwira kodzero dzevana vadiki reZimbabwe National Council for the Welfare of Children, rinoti harisi kufara nemabatirwo ari kuitwa vana vakasungwa panguva yekuratidzira kwakaitika masvondo maviri apfuura. Mukuru wesangano iri, Reverend Taylor Nyanete, vanoti vana makumi matatu nevatanhatu, vari pasi pemakore gumi nemanomwe, vari muhusungwa munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika. Vatiwo vana ava havafanirwi kubatwa sevanhu vakuru sezviri muchibvumirano chegwaro reUnited Nations.
Tiri kuona kuti pavana vakasungwa vari kutanga pamakore 7 kusvika pamakore 17. Uye vana vakasungwa kunzvimbo dzakasiyana-siyana. Kusungwa kwavo, kubatwa kwavo ndokumwe kwatisina kufara nako. Nekuti zvinofanirwa kuitika ndezvekuti kana mwana asungwa hapana tsvaka vabereki vake. Wotaurwa kuti mwana apara mhosva tiri kupai mwana mose dzoka naye pano.
Vanopomerwa mhosva dzechii?
Vana vaipomerwa mhosva dzekuba kuti vakatora zvinhu paka mumashopu mwakaonekwa vachikanda matombo. Kudzimotokari saka izvozvo ndo zvainzi vana vatara mhosva
tiri kutaura pamusoro pevana vangani
vanosvika about 36 vana vakasungwa
vari kupi vana
vana ava vari munzvimbo dzakasiyana maguta kwakatorwa Bulawayo ndo kunenge kuna mwana vakawanda vakasungwa vamwezve kuepwet muno muHarare makawanikwa vana vanotsama kuchitungwiza vakawanika zvevana vakasungwa nokutsama ndonzvimbo dzakanyanyotorwa nezvadzidzi pavana vakasungwa nekugweru
sangano renyu riri kuitei pamusoro penyaya iyi
tine vamwe vedu vanowana members vanoshanda nevana vane magweta saka ivavo ndo vari paground kana kuti ndo vari munzvimbo idzodzo vakaenda munzvimbo idzi kunoona mataromo kuti nyaya dzevana dziri kufambiswa sei vakaona kuti nyaya dzevana hadzisi kufambiswa pamutemo nekuti kazhinji kana mwana apara mhosva kune system inonzi pre-trial diversion yekuti haatongwisi munhu wese unoenda mukoti ya magistrate
hurumende inotii nenyaya yekusungwa kwevana vadiki ava
vakabvuma kuti vakasunga vana uye vana vari kunzi vakaba isu chatongotaura ndechekuti mwana anogona kuba zvireva kuti habe asi kubatwa kwake kana anzi ane mhosva kwakasiyana nekuvanhu vakuru ndokwatiri kukurudzira kuti hurumende ngaingotevedza izvozvo
avo vanga vari mukuru weZimbabwe National Council for the Welfare of Children Reverend Taylor Nyanete vachitaura vari parunhare muHarare Nyanzvi dzezvematongerwo enyika pamwe nenyaya dzehupfumi dzinoti kusaramikedzwa kwemitemo uori uye kutadza kufambiswa kwemari dzenyika nemazvo zvimwe zvezvinhu zviri kukonzera kuti Zimbabwe ipinde parumananzombe pairi. Evans Zininga anotipa nyaya inotevera.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu kuchamhembe kweAfrica. ReHuman Rights Watch vadewa mavhinga vanoti chikonzero chikuru chiri kukonzera matambudziko ari munyika kusaremekedzwa kwemitemo yenyika zvikuru nehurumende
muchidimbo tingati isicho hamuchisina kuremekedzwa kwemitemo muZimbabwe kodzero dzanyanya kutyorwa zvinotyisa panguva diki diki zvichibva pakuti zveupfumi hazvisi ku kuvandudzika hazvisimuka zvakanaka vanhu vari kutambudzika vachitambudzika kudaro pavanoti vataridzire panze pekuti hurumende itungamidze mitemo iri kubva yatungamidza futi nezvombo zvinouraya ndoutambudziko guru rinofanira kuti rionekwe nepasi rose nemasangano akazvimirira ekodzero hatinyarari kana vanhu vachikondwa.
Vamavhinga vanotiwo pasvika zvinhu muZimbabwe pave kuda kuti masangano akaita seUnited Nations achipindira muZimbabwe nekuti hurumende iripo haisi kuremekedza mitemo yenyika. Mumwe muongorori wezvematongerwo enyika varejoice Ngwenya vachitaura vakazvimirira vanoti utongi huripo hune udzvinyiriri neuori izvo zvinopa kuti nyika iende kumawere.
Chiripo ndechekuti nyika dzekumavirira kunyanya-nyanya Britain vakanyanya kupembera pakange pabviswa vamugabe nokuti vakafungira kuti vamugabe ndo vakanga vachikanganisa utongi hwacho. Asi chavakanyanya kutadza kunzwisisa anesu takawandawo muZimbabwe ndechekuti system yacho midzi yacho yeudzinyiriri nekutadza utongi huri muhunhu hwezanupf.
Vangwenya vanotiwo utungamiri huripo hwatadza kuzadzisa zvawakavimbisa kuti huchaitira veruzhinji. Nyanzvi mune zveupfumi uye vachishanda nesangano rePersicon Financial Services vaPersistence Gwanyanya vanoti hurumende ine uori uye haibati mari dzenyika zvakanaka.
Kushaiwa discipline kunyanya-nyanya pahurumende, kunyanya-nyanya takatarisa kushandiswa kwemari dzenyika. Tinoona kuti inyaya dzekuti hurumende yanga yakusagona kushandisa mari zvakanaka taakuprinda mari. Nokuti kana uri mudollarization haugoni kungoprinda kamari. Dollarization chamboko chekuti uve nediscipline. Asiwo ukanonzvenga dollarization neimwe nzira, wotanga kuprinda matreasury bill, wotanga kunoita zvikwereti pabhanga guru rehurumende RBZ, ndo zvinotunzva matambudziko izvozvo. Saka idiscipline yakashayikwa iyo.
Vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vanotiwo sangano reSouthern African Development Community neAfrican Union anofanirwa kupindira muZimbabwe kuitira kuti abatsirewo kugadzirisa matambudziko ari munyika. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanotiwo zviri kuitika munyika zvave kuda kuti vekunze vapindire sezvo zvinhu zviri kuramba zvichiipa muZimbabwe. Ukuwo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti nyika dzekunze zvikuru dzekumavira zuva ndidzo dziri kukonzera kusagadzikana munyika. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Evans Zininga.
Tombotarisa zvaitika mumatare edzimhosva nhasi. Mukuru wevatongi vedare ramagistrate vaMishrod Guvamombe vamiswa zvekare pamberi pematare vachipomerwa mhosva yekuda kuvhirikidza matongerwo enyaya yavo. VaGuvamombe vakambosungwa vachipomerwa mhosva yekupa mukana wekumboshanda pamatare amagistrate vaSupermando Wanzira navaSevia Kasukuhere. Vaviri ava vari kuita zvidzidzo zvemutemo paUniversity of Zimbabwe uye vanotarisirwa kumboshanda pamatare. Asi vachuchusi vehurumende vanoti izvi hazvizaifanira kudaro nekuti vane mhosva dzeuori dzavari kupomerwa uye vaizogona kukanganisa kutongwa kwadzo. Gweta ravaGuvamombe vaJonathan Samkange vaudza Studio 7 kuti vange vakamirira mutongi kuti vaone kuti vapiwa here mukana wokubhadhara mari yechibatiso. Vati vachuchusi vaviri kuti vaGuvamombe vakaudza mumwe magistrate aida kupa uchapupu kuva chekuva roverera kuti asiyane nazvo. Mune imwe nyaya, mutungamiri wekereke yeEnlightened Christian Gathering kana kuti ECG vaShepherd Bushiri nemudzimai Amai Mary Bushiri vasungwa nemapurisa ebazi reHawks kuRustenburg Northwest muSouth Africa nhasi. vaviri ava vari kupomerwa mhosva dzeuori panyaya dzokuburitsa kwemari munyika zvisiri pamutemo kana kuti money laundering. Vabushiri nemudzimai wavo vari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare rePretoria Commercial Crime Court nemuvhuro. Vabushiri chizvara chekuMalawi asi vaine kereke huru muSouth Africa. Kuoma kwezvinhu munyika kuri kuita kuti vechidiki vakawanda vatadze kuenderera mberi nedzidzo uye avo vanenge vapedza dzidzo yavo vashaye mabasa sezvo maindastri akawanda asiri kushanda. Asi chimwe chikoro chichangovhurwa muBulawayo icho chinodzidzisa vanhu kutenga nekutengesa mari yekunze pamadande mutande kana kuti online foreign currency trading chave kuwanisa vamwe vechidiki chauviri. Taurai Shava anotipa nyaya iyi.
Vatakudzwa Machemedze, murume wechidiki ane makore makumi maviri nemana ekuberekwa uye vari mugore rechina rezvidzidzo zveactuarial science paNational University of Science and Technology, NUST. Vamachemedze ndemumwe wechikwata chevechidiki vane chitsama vakadzidzira kutenga kana kutengesa mari dzenyika dzakasiyana siyana dzepasi rose pamisika yemari idzi kuchishandiswa internet. Vanoti kubva zvavakatanga kuita izvi makore maviri apfuura vave kutokwanisa kuita mari inoita kuti vagone kuzvichengeta uye kubatsirawo vabereki vavo kunyange vachiri kuenda kuchikoro. Vamunashe Mazuva Nanga vane makore makumi maviri nerimwe uye vari kuita zvidzidzo zvechemical engineering paNUST pekare. Vamazuva Nanga vanoti vakatanga kuita chido nezvekutengesa mari yekunze apo vaitsvaga zvekuita mushure mekunge vapedza zvidzidzo zveA-level. Vanoti vakadzidziswa zveforex trading izvi pachikoro cheforex trading school muBulawayo uye kubvira pavakatanga kuita basa iri vave kukwanisa kuzvibhadharira mari yechikoro. Vakuda kwaShe Manzanga ndivo muridzi wechikoro cheforex trading school. Kunyange hazvo vakatanga kudzidzisa vanhu muna 2016 chikoro ichi chakaparurwa zviri pamutemo pakupera kwesvondo rapfuura. Vamanzanga avo vane makore makumi matatu nemana ekuberekwa vanoti vakaita rombo rakanaka rekuita mari vari mudiki mushure mekunge vaziva nezvekutenga nekutengesa masheya emakambani anenge ari pastock exchange vakazozivawo zveforex trading. Vanoti vakavamba chikoro chavo senzira yekubatsira kuti vechidiki kunyanya vawane pundutso.
Ndani chitrader ndiri kumba nechita mari yangu ndikaona kuti chinhu ichi ndofanira kuendera mberi nacho. Kuenda mberi kwacho nacho ndakabva nda research ma international markets ndipatikaona kuti inge kune inonzi forex trading. Manje forex trading yakatokura because it's $7 trillion market. Every day kuno trade $7 trillion. And maZimbabwe zvituri ma traders nakudhara. Mwaona zvatinoita tonotrade mari, tonzisa mari. Ndiani mumwe muAfrica anoziva kuti nostro account chii? Ndiani muAfrica akambobata $50 kana $100 maZimbabwe?
Vamanzanga vanoti Zimbabwe iri kusarira kumashure panyaya yemitemo ine chekuita nekutengeswa kwemari yekunze paInternet. Nekudaro vanoti chimwe chinangwa chavo ndechekuti vapange hurumende mazano yekuti nyaya iyi yogadziriswa sei. Mutevedzeri wemukuru wesangano rakavambwa munguva pfupi yapfuura reForex Trading Association of Zimbabwe, FOTRAS, vaJohn Mutema Sango vanoti sangano ravo rinoshanda pamwe nechikoro cheForex Trading School uye chimwe chezvinangwa zvaro kutaurirana nehurumende kuti paine mitemo yakafanira.
Chatikatarisira ndezvekuti tichange tichishanda navo veReserve Bank neve Ministry of Finance so that togona kuya pamwe chete and tofoma mitemo inotarisana nezveonline forex trading.
Vamutema Sango vanoti nhoroondo yeukoronyera hunoitwa nevamwe vanhu vachitorera vamwe veruzhinji nekuvanyepera kuti vanogona kusima mari yavo igowanda ndiyo yakavapa shungu dzekuti vatange sangano iri. Vachiti chimwe zvechinangwa chavo ndechekuedza kupa ruzivo kune veruzhinji kuti vasabirwe mari dzavo. Mumwe ari muchirongwa chekutengesa mari yekunze paInternet, muzvare Immaculate Nyamazana, vanoti kutengesa mari yekunze nenzira yavanoshandisa kunovawanisa mari inoita kuti vawane raramo, asi vanoyambira kuti kuita basa iri kunoda vanhu vanogona kuzvibata, vasingati chavanenge vafunga, ndicho chavanobva vatoita ipapo. Mukuru webazi rinokurudzira kuti pfungwa dzevanhu dzishandurwe mukuunza zvinhu zvitsva zvinobatsira kusimudzira upenyu hwevanhu. PaMidland State University, Muzvare Patience Siwadi vanoti chikoro cheForex Trading School muenzanzo wakanaka wepfungwa dzinogona kusimudzira upenyu hwevanhu. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Chikwata cheFC Platinum chinofanira kutora mapoinzi ese matatu apo chiri kutamba nehoroya yekugini mangwana kunyange zvikaoma sei. Michael Kariati anotipanya iyi.
Chikwata chehoroya ndicho chinotarisirwa sechiri nyore kurova mugungano iri zvekuti FC Platinum inofarira kukunda Baba Field Stadium mangwana kuti irambe iri munzira yekusvika makota finali emakundano aya. Zvikwata zviviri izvi ndizvo zviri pasi pasi mugungano rezvikwata zvina iri nepoindi imwe chete, zvekuti kukundwa kwePure Platinum Play kunovasiya vamira netambo uyezve pasi pasi mugungano rinosanganisirawo Orlando Pirates yekuSouth Africa neEsperance yekuTunisia, idzo dziri kutungamira dzakabatana pamapoints mana. Asi kukunda kweFC Platinum mangwana kunoisiya yaswedera pedyo pedyo nemaBuccaneers nemaBlood and Gold ayo ari kusanganawo mangwana zvekare muOrlando Stadium. Asi FC Platinum inofarira kugadzirisa zvakasimba matambiro ayo epamberi pegedhe apo Gift Mbweti, Mukokeli Dube na Ryan Sompavari vari kutambisa mikana yavari kuwana. Chikwata chemuZimbabwe ichi hasati chanwisa kana chibodzwa chimwe chete makundano aya mushure mekuita 0-0 neOrlando Pirates pamwe nekurohwa 2-0 neEsperance apo FC Platinum yakashanya kuTunis. Asi mumwe muteveri wenhabvu vaModekai Zhwakinyu vanoti izvi zviri kupera pahoroya vachiti chikwata chavo chiri kukunda vachitipawo zvibodzwa zvacho.
Isusu hatina kana chekutya kana chekumbofemeruka nekuti tiringoziva kuti katimu takakagadzirira 3-1 ende kachabva kaona kuti toenda papi tokatevera futi tokarova futi 3-1.
Mutsigiri weHarare City vaSimon Mukuradare vanoti vane chivimbo chakasimba kuti FC Platinum iri kufadza ruzhinji rweZimbabwe mangwana.
Kuna FC Platinum tichiwina 2-1. Vasupporters edu yemuZimbabwe ngatibatanei titechi supporte timu yedu imwe chete zvekuti ndobva kundobva kungatimbozvisiyai. Go Platinum go.
Horoya yave nesvondo rese iri muZimbabwe ichigadzirira mutambo uyu uyezve yakasimuka kubva muHarare nezuro yakananga kuBulawayo. FC Platinum neAC Horoya vari kusangana zvekare svondo rinouya muConakry kuGini. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa kuchorwa kuri kuitwa kodzero dzevanhu munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana vokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Nzvimbo dzakawanda dzinosara dzakachena nhasi muchirongwa cheNational Clean Up Campaign icho chapindwawo nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. vanhu vafa mushure mokurohwa nemapurisa nemasoja unosvika pavanhu gumi nevashanu zvichitevera kushaya kumumwe murume kuparenyatwa hospital nhasi. Nyanzvi dzezvematongerwo enyika pamwe nenyaya dzeupfumi dzinoti kusaremekedzwa kwemutemo, uori uye kutadza kufambiswa kwemari dzenyika nemazvo zvimwe zviri kukonzera kuti Zimbabwe ipinde parumanenzombo pairi. Tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Sokuisikati sendaba kuVOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 1 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, umongameli Emerson Mnangagwa umanyene lamalunga edale lephalamende lawedale lakhe labaphathi intambo elecabinet labantu ukuthanyela lokudobha izibi eHarare phansi kohlelo lwe-National Cleanup Campaign. Inhlanganiso ezilwela ilungelo lezisebenzi kwezwekazi le-Afrika lamhla zimanyene ngokutshengisela ezigodlweni zabameli beZimbabwe emazweni aso. Nguhlelo Woza Friday sileqembu eselikhathazile emhlobulweni wezansi emandebeleni ngemgido langomculo wesintu elibizwa ngokuthi Volamba. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Inhlanganiso ezilwela ilungelo lezisebenzi kuzwekazi le-Afrika namhla zimanyene ngokutshengisela ezigodlweni zabameli beZimbabwe emazweni azo. Lokhu kwenzakala ngesikhathi amazwe amaningi omhlaba esetshengise ukukhathazeka ngokwenzakala eZimbabwe kwezelungelo loluntu. Okuningi asikuzweni kuntatheli zindaba yethu uChris Gande.
Amazwe omhlaba abalisa eleMelika, eleBhilitane lamanye ambalwa asetshengise ukukhathazeka ngocuku olwenziwe ngamabutho lamapholisa eZimbabwe kunsukwana ezisanda kwedlula. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala ngapha kweleMelika njengezinye lazo ezihlala kwamanye amazwe zifole esigodlweni sommeli weZimbabwe eWashington DC zitshengisela zikhonona ngokwenzakala kuzihlobo labangane ekhaya. Sixoxe lomunye wabaqoqa lokhu kutshengisela umnumzana Dan Moyo.
And then sasesibona ke uhulumende ebuya ngodlame abantu bashaywa namanje sizokuthola lokhu besatshaywa lokhu bengenelwe ezindlini one by one sithi thina okunjalo kumele kustophe right now ngoba siyazi even ngeminyaka edlulileyo ngama-80s yi-same style abasenzayo esakhozela iGugurahound lapho okwabulawa khona izinkulungwane zabantu.
Kwele South Africa, ngaphandle kokutshengisela kwezizalwane zeZimbabwe, amabandla aphikisayo abalisa ele EFF lele DA asetshengise ukukhathazeka ngomumo weZimbabwe. Umkhokheli we-DA umnumzana Musi Maimane uthi uza kuya eZimbabwe ngeviki ezayo siyakhulumisana lomongameli Mnangagwa ngodaba lolu. Kodwa ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo uthi okungaba kusenzakala yikuthi amabandla eSouth Africa akhuluma ngalolu daba yikuthi lesi yisikhathi sokuheha amavoti njengoba izizalwane zeZimbabwe zikhona ezivotayo kwele South Africa.
EDA isile lapha kwinkantolo yomhlaba ukuthi iyofaka isicelo sokuthi ke kubhekisiswe kabusha ukuhlukunyezwa kwabantu lapha ezweni laseZimbabwe yinkantolo yomhlaba. Kuyinto engicabanga ukuthi kubantu baseZimbabwe ezoba yinto enhle ngoba sisodwa bebodwa abantu beZimbabwe kuncane abangakwenza ngaphandle kokuthi kube khona ukuncediswa ngamanye amazwe. Sizakhumbula futhi noma sibuyele emuva laphayana ngesikhathi sempi yenkululeko ukuthi amazwe njengayo nje iZimbabwe ilelwa inkululeko yayo azangilo iyodwa kodwa yathola ukuncediswa ukulekelelwa ngamazwe amanengi omhlaba nakho lokho esikubona kumenyezwa kuhlongozwa i-EFF ne-DA ukuzama ukuthi babonise umhlaba ukuthi ezweni laseZimbabwe isimo kasisihle isimo siyadinga ukuthi kake kungenelwe abantu beZimbabwe basizwe kulelisi simo ababhekane naso
ngeviki edluleyo ibandla elibusayo kwele South Africa LANC lithumele iqula eZimbabwe ukuzokhulumisana lomongameli Emmerson Mnangagwa Isiphathamandla sebandla leZimbabwe Communist Party umnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena uthi akukazwakali ukuthi kuyini kahle kahle okukhulunyiweyo lenjongo yalomhlangano.
Kodwa ngokwazi kwethu iSouth Africa izama ukuthi incedise ibizo laseZimbabwe ukuthi yakhe umnotho waseZimbabwe kodwa usakhulunyiswana ukuthi yindlela abandlela bani engasetshenziswa ukuthi umnotho waseZimbabwe wakhiwe. Ngoba kulezi nto ezisiphayo okukhathesa eZimbabwe ngendaba ye lokho esibiza sithi currency question imali esiyisebenzisayo kube sokusiba futhi nobutoti kumbe ukuqhela okwenzakala e-reserve bank kube sokusiba futhi nokuthi ibizwe lethu sokuyibizwe lamasosa thina nokuthi abantu babotshiwe abaholi abasebenzi thina sithi konke lokho kuvusa umnotho angeke kwenzakale nxa zona lezi izinto zingazange ziqondise okokuqala kuyikuthi abaholi bezisebenzi kumele baphume emadele nabantu ababotshiweyo okwesibili kumele kulungise indaba othiwa yi-currency question ngoba i-bond note ayisiyo mali elingana ne-US dollar kumele lokho kulungise okwesithathu kumele kulungise ubugebengu obenzakala e-reserve bank kanti okwesine kumele ilizwe likhululeke abantu bakwazi ukuthi nxa befuna ukuze process of freedom of association bakwenze lokho yikho lokho esibona ukuthi-ke kungaba-ke lokumncedisa ukuthi kuvuswe umnotho welizwe lakini
kwele bhilitane idale lephalamende lalelo lizwe lixoxisane ngodaba lweZimbabwe kuyona le iviki kunkulumo kade ikhokhelwa ngonkosikazi Kate Hoy lunga wonke awedale avumelane ukuthi kumele uhulumende weZimbabwe alungisise umumo wezombusazwe eZimbabwe ebelidinga ukubuyela kumanyano weCommonwealth alisoze lenelise ngenxa yokwenzakala elizweni ngimele iStudio 7 nguChris Gande ngiseWashington DC
okay
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past six kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku-13860 kilohertz.
Umanyano wenhlanganiso ezimela amalungelo ezisebenzi eBotswana oyeBotswana Federation of Trade Unions lamhla ufolile utshengisela ukhuthaza uhulumende ukuthi angenele kudaba lweZimbabwe lapho okubikwa kubulawe abekade betshengisela phezu kodaba lokuqonga kwintengo yamafutha ezimota kumaviki edluleyo. Intatheli zindaba yeStudio 7 uMartin Gwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abenhlanganiso yeBotswana Federation of Trade Unions, EBFTU, bafole betshengisela emgwaqweni yeGaborone lamhla ekuseni ngaphambi kokuba bethule ugwalo lwezikhalazo zabo emaofisini womphathintambo wezobudlelwano beBotswana lamanye amazwe womhlaba. Phezu kodaba lokuhlukunyezwa kwabeZimbabwe abatshengisele ngenyanga edluleyo emavikini asanda kudlula kwabulawa abantu kukanti abanye basala belimele ngesikhathi kutshengiselwa phezu kokuqonga kwentengo yamafutha ezimota kanye lokubhidlika komumo womnotho jikelele. Abe-BFTU bathi bakhathazekile ngokwenzakala eZimbabwe ngakho bacela uhulumende wabo ukuthi angenele ukuze kube lokuhamba kuhle njengomakhelwane. Unobhala jikelele wenhlanganiso le uNumzana Thusang Butale uthi babone kufanele ukuthi banikeze uhulumende wabo incwadi yesikhalazo ngeZimbabwe ukuthi ayinikeza umongameli Emmerson Mnangagwa.
We are routing it through our government so that government of Botswana can know
BFTU is
tumelela incwadi ngesandla sikahulumende wethu ukuze akwazi ukuthi njenge-BFTU asithakazeleli ukwenzakala eZimbabwe. Sijwayele ukuhambisa lezi ncwadi ze-petition mathupha kuhulumende weZimbabwe, kodwa khathesi sisebenzise uhulumende wethu ukuze sithole impendulo
of Botswana so that it's much more clear.
Okade emele umphathintambo obona ubudlalo beBotswana lamanye amazwe, uMnumzana Huitsimang onguye owamukele ugwalo lwesikhalazo olubhekiswe uMongameli Emerson Mnangagwa, uthembise ukuthi bazalulisela phambili ugwalo lolu luyefika kunkokheli yeZimbabwe.
The petition, as you rightly explained your position,
hayi, silutholile ugwalo njalo ngiyathembisa ukuthi saludlulisela phambili kumphathintambo obona ngobudlelwano lamanye amazwe, njalo lokuthi luzafika kunkokheli yeZimbabwe. Siyethembisa kulokho.
That it shall also be channeled to its intended destination.
OweZimbabwe ophatheke kulokhu kutshengisela, uMnumzana Andreas Sibanda uthi kuyinto enhle ukubona ukuthi izalwane zeZimbabwe zilosekelo emazweni afana leBotswana, South Africa kanye leNigeria, lapho inhlanganiso zezisebenzi ezitshengisele ziveza insolo yazo ngokwenzakala eZimbabwe.
Kuyasikhuthaza ukubona amanye amazwe esola okwenzakala eZimbabwe. Lokho kutshengisa ukuthi hayi asisodwa esimweni lesi esisibi, kutsho ukuthi labo abanye bayasikhumbula.
Ugwalo olulotshelwe uMnangagwa, abe-BFTU bathi inkokheli yenhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions egoqela umongameli wayo uMnumzana Peter Mutasa kanye lolumpala jikelele uMnumzana Jafet Moyo kumele bakhululwe. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Indawo eziningi zedolobho leHarare zisele zihlanzekile namhlanje ngemva kokuba uMongameli Emerson Mnangagwa emanyene lamalunga edale lePhalamende lawedale lakhe labaphathintambo eleCabinet labantu jikelele lokuthanyela bemanyene bathanyela badobha izibi endaweni lezi phansi kohlelo alusungule kunyanga ezintathu ezedluleyo olweNational Cleanup Campaign. UPraxedis Jeremiah usethulela lolu daba.
UMnangagwa uvukele esibhedlela seParirenyathwa eHarare lamalunga akhe awe cabinet yakhe baqalela khona lapho besiya kwezinye indawo zaleli dolopho. Ekhuluma ngemva kokugqiba umsebenzi wanamhlanje, uMnangagwa uthe lolu hlelo lukhanya luthakazelelwa ngabaningi njengoba lukhuthaza kulondolozwa kwempila kahle lenhlala kahle. Uqhubeke ethi wasungula lolu hlelo ngunyanga ezintathu ezedluleyo ngenhloso yokukhumbuza abantu ukuthi bahlale lokulondoloza indawo abakizo zihlanzekile.
Kufunga kwangu ndokokuthi tikangova nemweya iwoyu tese uye kana tichita utano muzvimbo dzatigere, mweya yesvina, mweya yekuvengana mukati medu inoita mishoma. Nokuti kuchena kunoita kuti mweya wako udini uchene. Asi kana usina kunyanya kuchena nepaunogara pasina kunyanya kuchena pane svina, ligioni anofarira kuswika ipapo. Saka kudzinga ligioni hatigare takachenesa nzvimbo dzatinoshanda nekwatinodini, kwatinorara, kwatinogara, migwagwa iyi. Ehe, tiri kuti simurayiro ukanda marara usimbiswe, tisangori patofamba tichikanda marara, patofamba tichikanda marara.
UMnangagwa uphinde wathi abantu kumele bachiyane lomkhuba wokulahlela izibi ndawana yonke, njalo bafunde isibonelo sokwenzakala kwamanye amazwe afana labo Rwanda, lapho kungavunyelwa ukuthi abantu bafulele izindlu ngotshani kumbe uhamba ngenyawo umuntu engagqokanga izihlanga. Umphathintambo wezemidlalo uNkosazana Kirsty Coventry kanye lezisebenzi zogatsha lwakhe baqalele kumgwaqo uSimon Mzinda Street baphetha sebese Africa Unity Square. Lapho ke abacine bemanyana lezisebenzi zesitolo se-TM Supermarket leze weteleni ye-Mikkels Hotel. UKestri laye uveze injabulo enkulu ngosekelo aluthole lapho ikhokhela izisebenzi zogatsha lwakhe kuhlelo lwalamhlanje. Abanye abenelise ukuphatheka kuhlelo lwalamhlanje bagoqela izisebenzi zenkampani yezindaba eyeZimbabwe Newspapers, umeya wedolobho leHarare uMnumzana Herbert Gomba omanyane lamakhansela akhe lezisebenzi zonke zikamunicipala. izisebenzi zezitolo ze-OK esedolobheni lonke laseHarare kanye lasemzini ehlala abanengi enjenge-Highfields. Umnangagwa usungule lolu hlelo kunyanga ezintathu ezedluleyo olwe-National Cleanup Campaign oluhlose ukukhuthaza amadolobho elizweni lonke ndolozwa ehlanzekile abantu balondoloza njalo impilakahle lenhlalakahle enhle luqhutshwa ngolwesihlanu lwakuqala lwenyanga zonke. Ngimele iStudio 7 ngise-Washington DC, ngingu-Praxedes Jeremiah.
Uyalandela uhlelo lwe-Live Talk lamhlanje lapho esiyabe sikhangela inhlupho zokubotshwa kwabantu ngemva kodlakela oluqhamuke ekutshengiseleni kokungayi abantu bengayi emsebenzini khona kwenzakale emavikini amabili edluleyo. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, ingcwethi zokulungisa imithi yokuvikela imikhuhlane zele Ohio kwele Melika zithi sezilungise umuthi wokuvikela umkhuhlane wokopha we-Ebola esibhedlela sabantwana ese-Cincinnati Children's Hospital zikhokhelwa ngu-Dr. Paul Spearman. Lo muthi usuhle waqala ukusetshenziswa kwele South Sudan lapho okwesatshelwa ukuthi umkhuhlane we-Ebola ungachapha umngcele uvela kumakhelwane i-DRC. Emzameni yokuthola amavoti, uhulumende webandla le-Hindu Nationalist kwele India libike ngokwabela amabhiliyoni amadola kubalimi bamapulazi amancane. Umphathintambo wezemali uPiyush Goyal uthi abalimi bamapulazi amancane abangaba izigidi ezilikhulu lamachumi amabili balakho ukuthola amadola phose alikhulu ngomnyaka. Inengi lisola amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa athi kwakufanele amasosha lamapholisa engenele elondoloze ukuthula njalo evikele impahla kulandela ukutshengisela kwabantu kumaviki amabili edluleyo lapho okwabulawa, kwatshaywa njalo kwabotshwa abanye ikakhulu emadolobheni eHarare lakobulawayo. Ukungxoxo asanda kuyiqhuba lentathelizindaba, umongameli Mnangagwa uphikise amazwi kamkhokheli we-MDC uMnumzana Nelson Chamisa athi wamthumela incwadi ezinhlanu ezokuthi bekhulumisane ngendlela yokulondoloza ukuthula esithi katholanga ngitsho leyodwa. Uthe kalandaba lalabo abathi uMnumzana Robert Mugabe wayengumongameli ongcono kulaye esithi kutshengisa ukuthi kule nkululeko elizweni yokuthi abantu bazikhethele abafuna abe yinkokheli. Uthe labo ababona engani ulwisana lomsekeli wakhe uMnumzana Constantino Chiwenga bazikhohlisa ngoba bona bavele bayizwana ukusukela besempini. Uthi njalo wahleka ngenyanga edluleyo ephakathi kohambo lwakhe esizwa omunye esithi uzavinjelwa ukungena ekhaya ngoba befuna ukumhluthunela umbuso. Uphinde wasola elemelika esithi akufanelanga limchothoze ngoba alinanze amalungelo oluntu kodwa lingenela endabeni zakwamanye amazwe nxa kukhona elingakuthola kuwo. Asizweni abalaleli be-Studio 7, esixoxe labo kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni, esilethulela bona ebulenjini be-Facebook kukhasi lethu le-VOA Ndebele.
Ngubaba uMncuku Mziki ngiseBotswana. Sesikhuluma iqiniso, vele kade kungafanelanga babotshwe. Abantu labana batshengisile besola isimo esenzakalayo. Sesikhuluma iqiniso, vele yona umbuso osukhona eZimbabwe asombuso weqiniso. Kwaphuma abasotsha kukhamera mhla ka-1 August bedukula abantu. Live bullets lamabhulethi bewadobha amanyabela phansi abantu bewatshengisa kukhamera. I-government yathi akuzange kube lo muntu wadutshulwayo. Kuthe kathese bekhuluma bathi ama-uniform e-army atshontshwe ngabantu. Batshontshe i-uniform ye-army, batshontshe izikhali ze-army, batshontshe imota ze-army, bazatshontsha be-helicopter.
Uthi kwakulungile ukuthi ibutho lingenele, abantu base besenza ubudlwangudlwangu kakhulu. Kwakuvikelwa impahla zabanye abantu. Labo ukuthi
ningaphazamisa. Sikhuluma iqiniso. Abazange bavikele impahla ngoba ngikhuluma namhlanje kulamapholisa amabili abotshiweyo entumbane. Entshontshezwa nalezo zinto ukuthi abezilutha ngabantu. So umongameli mnanga kwa azanga vume luto. Wa former E5 Brigade yena ngokwakhe yayabulala amantu matebrendi wa addressa i-meeting mhlaka 5 March 1983 esiwali eLupane. Eqele lapho kwafa abantu uqele lapho kwakulandi bonke lokho. Sizamthemba njani umuntu onjalo?
Silomunye njalo umlalela ecingweni.
Ngikhuluma lo Nqabeni Nyanda eMkhonto Khumana. Bengizathanda nje ukuqala sinanzelela ukuthi umnumzane uRobert Kapeni Mgabe wathitha libutho. Kusitsho khona ukuthi ilizwe lalizavuswa libutho. Umnangakwa naye ulomqondo wokuba libutho. La trainelwa ukubulala. Ibutho alitrainelwanga ukunegotiate. Abakwazi ukuthi nxa isimo sesifika lapho singathi sinzima khona, kumele kuhlale phansi kube le ngxoxo phambi kokuba kukhishwe ibutho bese kuyadeclare into okuthiwa i-state of emergency. So into okuthiwa yi-military junta state. Ubudlwangudlwangu bonke lobu obukhona namhlanje obuqhubekayo, ukudlwengulwa omama, kubulawa obaba kusenziwani, nxa sebefike kuleyo nombolo abayifunayo abantu okumele babulawe, mhlawumbe yabantu okumele basuswe endimeni yezepolitiki, baza kuma. Okwamanje ayikho into engamisa ngaphandle kokuthi mhlawumbe nxa kungangenela amazwe anjengabo-America nabo-Britain. Kodwa-ke xa sikhangela into okuthiwa yi-international law, ithi yona alikho ilizwe ele jurisdiction over another. So
yes, lo mnumzana sikhumbuzo moyo ecingweni.
Hayi, amabutho asezilobhazanga vela alondeloze ukuthula. Ibutho lithukele ebantwini abangahlomanga, abangaphethe lutho, amasivilini, umuntu owachitha igazi legugurawundi. So kulokho kuyinto kwakhona kuyahambelela kulokho ekwenze siya phambili.
Uphikile ukuthi kulokudonselana phakathi kwakhe lo mnumzana Chiwenga, uyawakholwa amazwana?
Yena ngokwakhe umnangagwa balokudonselana noChivengo. UChivengo nguye owahamba phambili ekukhupheni khetha leli mgazi. Jasti ubambile kuphela umuntu obusalelani ilizwe noChivengo.
Asithatheni umlaleli wethu wokugcina.
Sikhuluma lonaliso mlawuzi, sikhuluma ngeSouth Africa. Izinto ngeke zingalunga uma kungatshintshwanga le government ekhona. I-UN ingenele, izama ukuyingeneleni ufikena ngoba ngendlela amasosha athanga khona abantu kinga kakhulu ufikena kakhulu lapho ekhaya.
Labo ngabalaleli be-Studio 7 esikhulume labo kuhlelo Zimbabwe Today, asixoxeni esilethulela lona ebulenjini be-Facebook kukhasi lethu le-VOA Ndebele. Kwezemidlalo umqeqeshi weqembu lenguqu ele-FC Platinum uNorman Mapheza uthi iqembu lakhe kumele linqobe ele-Horoya AC lakwele Guinea ukuze liqhubeke lilokhu lilethuba elokudlulela esigabeni esilandelayo somncintiswano wamazwe awezekazi le-Afrika we-Total CAF Champions League. Intathe yezindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu le-FC Platinum lizemukela ele-Horoya Athletic Club bakusasa enkundleni e-Papa Fields kobulawayo emdlalweni wesithathu wespaya sika-Group B. Omabili lawa maqembu alo mklomelo wodwa ngemva kokuba sekudlalwe imidlalo emibili kumidlalo yezibaya okudale ukuba umqeqeshi weqembu le-FC Platinum uNorman Mapheza athi akula mehluko omkhulu phakathi kwamaqembu omabili.
Sisesimeni esifanayo leqembu le-Horoya kodwa thina siyabe sidlala singekhaya njalo nxa sifuna ukuthuthukisa amathuba ethu okudlulela phambili kulumncintiswano kuzamele sinqobe. Imidlalo efana lalo iya ngokuthi abadlali baqine kanganani emqondweni yabo, yikho kusemandleni abo amajaha ukuba bebophe ziqine sithole impumela ethokozisayo.
Iqembu le-FC Platinum lomhlomelo wodwa ngemva kokuba libe ngutshikilo bhanqa 0-0 leqembu le-Orlando Pirates elase-South Africa emdlalweni walo wokuqala, ikanti emdlalweni walo wesibili linqotshwe ngethuka kanyange le-Esperance lase-Tunisia. Ngakwelinye icele iqembu le-Horoya lona lilomhlomelo wodwa eliwuthole lize libe ngutshikilo bhanqa 1-1 lele-Esperance ngosuku lwakuqalayo lwemidlalo yezibaya, ikanti emdlalweni walo welesibili litshaywe nge-3-0 le-Orlando Pirates. Lokhu kutsho ukuba iqembu le-Orlando Pirates lele-Esperance alemiklomelo emine iqembu ngalinye, kusithi ele-Pirates lihleze esiqongweni sengalane ka-Group B ngoba lingakahlohlwa. umdlalo oza kuba phakathi kweqembu le-FC Platinum lele Horoya AC uzadlalwa ngehola lesithathu emini kube sekusithi ebusuku ngehola letholubamu nemunye. Iqembu le-Orlando Pirates lizancikelana lele Esperance enkundleni ye-Orlando Stadium kwele South Africa. Inkundla ye-Papa Fields yayigcwele phamu mhla iqembu le-FC Platinum lidlala lele Orlando Pirates, njalo abalandeli abaningi babesekela iqembu le-South Africa. Kodwa lesi simo sikhangelelwe ukuntshintsha, labalandeli besekele iqembu lasekhaya loba nje kungakhangelelwanga ukuba inkundla igcwale. Amaqembu lawo azadibana kulimpela viki azaphinda edibane njalo mhla zilishumi lambili kuyona le inyanga kanhlolanja, lapho iqembu le-Horoya Athletic Club elizemukela khona ele-FC Platinum kuthi ele-Orlando Pirates lizavakatshela ele-Esperance khona le kwele Tunisia. Amaqembu azaqeda imidlalo yezibaya esendaweni ezimbili eziphezu kwengalani yiwo azadlulela kwisigaba esilandelayo esomncintiswano. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo inguJoseph Njanji.
Ukuhlela Woza Friday kuliviki sileqembu eselikhathazile emhlobolweni wezansi emandebeleni eGwanda ngemgido langemculo wesintu elibizwa ngokuthi Bolamba. Asizweni bexoxa lo Ezra Jesus Banda weStudio 7.
Awandanga ukuthola abaculi bemgido yesintu becula behlanganisa leziginci njalo begida ingoma zendulo, kodwa leli qembu lebolamba selibuya ngonyawo olutsha.
Iminigama umayibongwe Dlodlo, abaningi bambiza ngodilo, umkholi weqembu othiwa Bulamba Performing Arts. Iqembu leli laqalwa ngo-2009, izinto zabanzima. 2010 sangathi siyehlukana. 2014 sahlala phansi sabuyela sabumba kuthi amakhasethu sabe sesiqalisa kutha futhi ke lapho sasesiqhubeka ke up to manje. So iqembu eselilikhulu eselilabantu asebefika 20.
Bagida imgido eminingi nengi etshiyeneyo etholakala kusiko lwasemadawunde.
Ina imdanso esijule kuyo kakhulu imdanso yesisuthu esivirwa esiTswana kahle kahle ebalisa iphathisi, itsutsube kanye lesitapa. Siyagida, siyahlabela, siyarekoda imusic yethu. Then ikhona nje ama contemporary dances esiwenzayo lawo esibiza sithi ngamariaria.
Yilo ke uhlelo Woza Woza Friday. Siqembu lebolamba elidabuka eGwanda lona linamadlalade athize.
I-albhamu yethu yokuqala siyirekode ngo-2017 okuthiwa Khuba, elama-trax angu-6 yokuqala athiwa Lumelang ekhuluma nje ngemhlobo yabantu abatholakala eZimbabwe silingelela. Esibili kuthiwa Khuba, yiyo i-title album song yakhona engumdlalo wesisuthu. S3 yangkhona sikhuluma ngokucela izulu rikupapula. S4 nguHosimare, sikhukhumeza uchief wethu uchief mate uHosimare.
Umnandi umculo wenu, bakhona abalaleli abafuna ukuthenga phela umculo Dlodlo.
Okwamanje ingoma zethu zisatholakala zingama-hard copies, zitholakala kumayibongwe ku-0777-399-214 kumbe ku-0718-75-1239. Then ku-Facebook ithi Bulamba Performing Arts, ivele ile logo nje elihle, so sisalungisa nje ukuthi sizifake kuma-downloads kuwo wonke nje ama-platforms, zizabe sezitholakala maduzane. Siyabonga. Silthanda lonke.
Besuhlelo Hoz of Friday leqembu eligida libuye licule njalo lipheke ingoma zesintu lihlanganisa leziginci kube mnandi iMolamba Performing Arts libe lempela sonto elijikela igama lami nguEzra Jesus Bhala.
Sibonge uEzra obexoxa leqembu leMolamba eligwanda seligqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile ngikhona pha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.